Jesus. Hallelujah.
Mutumbi wa mairi ndai changirai java awa waiwa mwana wewa imbo wa mtunga miru we MDC mchaka bumoge ni changirai waende kwa Glenview South kutuuno onekana nevanu wabaye mirira mparamende la mwewa garive njimbo iyi wakaita samuzwari tanyara zuko matirenga vati wabaye wapanyama nete nekufa kwa kaita mai java awa waiwa mirira mparamende sezuwa chitiva ita mabasa kawanda ebu dirwe njimbo yavo
Garvin claims you tell us it was full of Pavita in by Tatakatari Srau, at least in Glenview, so sketching the Kuno Kumbraino Garaji and Amake, so that self wrote Sesu, Angari Anga, one owns the Voti Agency, Atolakuno Games, IMP, Taiwan, or something, at least special to say no power.
Izvi zvatsinirwa nakanzura wenzvimbo iyi amai Gaudensia Marera.
Isu semusoro Greenview tarwadziwa ende tarafukirwa. Takatarisira kuti semusoro Greenview vachatisimudzira saamai ende nemaprojekti avanga vakatirongera isusu semusha tabatikana ende hatizivi kuti achakwanisa kuti ativharire chironda ichocho ndiani. Tarwadziwa zvakanyanya semadzimai.
Vachaura pamberi pechita chevanhu vanga vauya kuzoonekana namai Java mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vati amai Java vangadai vasina kufa dai zvipatara zvemunyika zvine mishonga yakakwana
chimwe chinonetsawo zvipatara zvedu mishonga hazvina madhesite
vachamisa vaenderera mberi vachiti vachapedzisa rwendo rweshanduko kuzadzisa zvairwirwa namai Java pamwe namushaka bhumoge mutsvangirai vati chanetsa munyika ndechekuti pane nzou yapinda mumba vachireva Emerson Mnangagwa vavari kupomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka uye kubirira musarudzo
dambudziko reZimbabwe pano mimbai nyika ine mutungamiri because nyika ine mutungamiri ine muyanani Tenyika ni mtunga mirine muna nerudo Ano tumuhigi na chamisa njua mtiki njini murefu Jiriku wana jiripeni wana wana jiripati Gati batalia wani pa jiripati ndo kupa jiriku denga Chaina nenyika mdenu Nino haa puka Wahia puka Zimbari wazindusi Morgan Tsvangirai was inclusive. And it's not a weakness to be inclusive. It's a biblical principle. Nika, iko mwika na kutunga miri wale mungu wani. Nika ino kutunga miri wa uchinzi nisabu kwa tunga wile anewe. Kunyanya nyanya wakawa anda kudarika iwe. Vano dei.
Vashauro upashi itiko ichi, murunga wa mai Tsvangirai Java, aposto Basirai Java, vati wakufa murao wa mwari, uye vari kupemberera upenyu we mudzimai wavo.
We are now celebrating that Shema, Honorable Imbai, is wrapped in glory, far away from all the troubles of this earth. Namwe yapa Jesus.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiriri weMDC amai Linet Karenyikore vataurawo pagungano iri vachiti mufi aiva munhu aishanda nesimba mhuri yekwatsvangirai uye yemudzimai wavo amai Susan Tsvangirai yekwamhundwa dzange dziripo parufu urwu vamwe vauyawo vafundisi vakawanda kubva kudzisvondo dzakasiyana-siyana wabva kuGlenview mutumbi wemushakabvu waendeswa pamuzinda webato reMDC paMorgan Tsvangirai House apo panga pazere vatsigiri veMDC nevanhuwo zvavo apo vatauri vatsanangura mushakabvu semunhu aibatanidza vanhu uye aida kuti ruzhinji rweZimbabwe rwugare zvakanaka amai Java vakafa nemuvhuro mushure metsaona yakaitika mwedzi wapera iyo yakauraya sekuru vavo vatapadzwa mhundwa pamwe nakanzura wemuGlenview vaPaul Rukanda vachamisa vakurudzira vanhu kuti vauye neuwandu hwavo mangwana kuti varadzike amai Tsvangirai Java zvine mutsindo mutumbi wavo nhasi uri kurara kumba kwavo kuStratavan uye uchasimuka mangwana nenguva dza9 uchienda kuCity Sports Center uko kuchaitwa munamato uchitungamirirwa naBishop Tudor Bismarck kubva nenguva dza10 kusvika na12 masikati vari kutarisirwa kuradzikwa nenguva dza2 masikati kuGlen Forest ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Buenos días.